Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimo Washington DC lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 14 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira. Zimbabwe iri kurangarira vaimbova mutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya musi wa 14 kukadzi 2028. Zinodzokorora 2018 Zuva reValentine ropembererwa zvakasiyana munyika Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Nyanzvi musangano reUnited Nations mubazi rezvekodzero dzevanhu Ziri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Bill. Bhiri iri rakatopasiswa matare House of Assembly neSenate. Vachinyora mubepa nhau reSunday Mail mukupera kwegore rapera, vaMnangagwa vakati hapana kudududza pamutemo uyu sezvo vachipomera masangano akazvimirira oga. Mose yekuda kupidigura hurumende yavo vachishanda nehurumende dzekunze. Asi masangano akazvimirira oga ari kuramba kuti ari kuda kuita zvavari kupomerwa izvi. Nyanzvi dzeUnited Nations dzinoti mutemo uri kuda kudzikwa uyu unombunyikidza kodzero dzevanhu nekukanganisa zvakanyanya rusununguko rwavo neutongo hwejekerere. United Nations inoti Zimbabwe yadzokera kumashure zvakanyanya panyaya yerusununguko rwevanhu sezvo vave kumbunyikidzwa. Zvekuti bhiri iri rakananganawo nekurwisa zvechitororo zvarambwa muUnited Nations. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya weStudio 7 abata vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde.
Isu vemasangano anoshanda akazvimirira ega vema NGO tinofara zvikuru nemashoko a special rapporteur Clemens Voile ekukumbira mutungamiri wehurumende President Mnangagwa kuti vambomira kusaina bhiri Private Voluntary Organization Amendment Bill renova bill rekuti vakasaina richaita kuti kushanda kwema NGO kunge kunonesa Tinofara nemashoko aya nekuti zviri kubuda pachena kuti pasi rose kusanganisa masangano makuru anosanganisa United Nations rakatarisawo mutemo iwowo ende harisi kuona kugutsikana nekuti mutemo iwowo unogona kuita kuti mashandiro emasangano akazvimirira ega ava anoshanda zvakajeka.
Mutemo uyu ukawanikwa iwo uchidzikwa kana bhiri iri rawanikwa richisainwa. Na vaMnangagwa zvinenge zvavakureva kuti chii.
Zviri pakuratidza zvakare kuti mutemo iwowo mukuongororwa kwawakaita uchaita kuti mamwe masangano anozvimirira ega agovharwa. Zvinova zvinhu izvo zviri kutambudza vamwe pasi rose.
Semasangano akazvimirira shuviro yenyu ndeyei?
Tiri kushuvira kuti hurumende yedu sezvo ichiti inorespekta mutemo inorespekta rule of law aichateererawo mamwe masangano akasangana neUnited Nations na special rapporteur iwawo muchikumbiro ichocho nekuti zvakakosha kuti inyika inoenderere mberi inge vanhu vachibatsirana namativi akasiyana siyana vemasangano anoshanda akazvibirira ega vane basa rakakosha ravanoita kubva kune iyo inonzi humanitarian assistance achingi takaona pacyclone yedai kuti hurumende yakatobatsirwa zvakanyanya nevemasangano akazvimirira ega ikoko human rights and democracy kwacho hurumende inoziva kusvika zhinji inoshanda zvakanyanya nemasangano iwawa mugumeka shuwa kuti yacomply nemo marequirements atinoona emareports anoenda kunana UN anoenda kunana African Commission nokudaro zvinhu zvakakosha kuti dai vambozosendeka parutivi mutemo iwowo kuitira kuti mabasa aende zvaenderere mberi mutemo iwo usaite sekunge mutemo wakauyiswa kuti uzodzivisa kushanda kwemahuman rights organizations zvikuru panguva ino yatenge tatarisana nesarudzo dzemuna 2023 dziri kutarisirwa muna July kana muna August.
Vanokokera mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum waWilbert Mandinde vanga vari parunare muHarare naMavhilas Musanganya weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vakokera musangano wavo wekutanga wedare remakurukota mugore rino ra2023 kuState House. Vashitaura nevatori venhau mashoko aburitswa padande mutande reTwitter nemukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vayambira vari kuita zvouori kunyanya vari kushandisa mazita evakuru kuti vamore upfumi hwenyika zvikuru zviwanikwa izvo vati zvinodzosera nyika kumashure.
An orthodox means and name dropping to get access or resources will never be tolerated. As such, all patriotic institutions and office bearers must remain vigilant and always act in the interest of the people and the country of Zimbabwe. The law must take this course to entrench transparency and accountability
asi vamwe munyika vari kukurudzira vamunangagwa mbune kuti vabude pachena nezvibvumirano zvavari kunyorerana nenyika dzakaita seBelarus, China neRussia uye Equatorial Guinea. Mwanakomana wavamunangagwa vaEmerson Mnangagwa Junior namuzvina bhizimusi vakuda tagwirei avakatemerwa zvirango neAmerica vari kuwanikwa vari pamisangano nevatungamiri vedzimwe nyika zvinonzi nevamwe hazvina kujeka kuti vanenge vachiitei. Mukusiya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari kune zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Onzwa kufara ndichinzwa mashoko iwawo ari kunzi ndowataurwa nemutungamiri venyika ndozvatinotarisira ende ndozvatinogara tichiimba mazuva ose kuti upfumi hwenyika zvikuru sei maminerals zvierwa zvinofanira kuti zvicherwe zvine nduramo zvakajeka. Asi mashoko ataurwa naPresident nezviri kuitika munyika zvakasiyana.
Ko sei muchidaro vamago?
Tichitarisa upfumi hwedu iko zvinezvi, vanhu vari kunanzva ezvigunwe nekuda kweupfumi hwemuZimbabwe. Number 1 vatungamiri, number 2 makoronera ari kubva kuChina, kunana Belarus, kunana Russia. Ndo vanhu vari kufara kuti vakawana parere upfumi pasina kana anoti anoti pwee. Saka ndofunga pari zvino tinovapembedza nemashoko avataura, asi chaakudiwa ndechekuti tichiende pakuita zvavataura izvozvo.
Paangaitwa sei mungapa muenzaniso?
Tibve pazvinyadzi zvokuti vanhu vakaita sana Henrietta Rushkwaya vanobatwa vaine gold paairport, National Prosecuting Authority inoti tashayiwa umboo hwokuti pakaitwa huori. Tigadzirise dambudziko reminerals akaita semadiamonds ari kubuda munyika. Hapana kana ari kuziva kuti zviri kubvawo kwamarange uko, zviri kumbonyasa kuendepi. Marange yacho haina chairi kuwana, nyika haina chairi kuwana.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari kune zvicherwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Gore rapfuura muna Chivabvu dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court rakapa mutongo wekuti zera rinokwanisa kunge richibvumirwa mwanasikana kuita zvepabonde riwedzerwe kubva pamakore 10 nematanhatu kusvika pamakore 10 nemasere. Asi vamwe vanoti bumbiro remitemo yenyika rinotara chete makore anofanirwa kuti mwanasikana aroorwe, kwete kuti makore ekuti aite zvepabonde. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda munyika vakatamira mutongo weConcord nemaoko maviri vachiti uchachengetedza kodzero dzevanasikana vasati vabva zera sezvo vaimanikidzwa kuitwa madzimai vachiri vadiki. Asi vamwe vanoti mutemo uyu uchatadzisa vanasikana vari pasi pemakore 10 nemasere kuti vawane rubatsiro rwekuzvidzivirira kuti vasabate pamuviri. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Rumbidzai Venge vanoti kana mutemo uyu ukadzikwa, vana vanoita zvepabonde vasati vabva zera vanenge vasisakwanisi kuenda kumakiriniki kana kuzvipatara zvehurumende kunotsvaka rubatsiro.
Mwana ari pasi pemakore 18 haana mvumo pamutemo yekunge achienda achinowana maSRH services asina mubereki, kana kuti munhu anenge asvika makore 18 anenge achimuperekedza.
Muzvare Venge vanoti vezera riri pasi pemakore 10 nemasere vachatarisana nenguva yakaoma sezvo vabereki vazhinji vasingabvumirani nepfungwa dzekuti vana ava vaite zvepabonde nguva yavo isati yakwana.
Kana pane vabereki vanenge vabvumirana nazvo havo vachida kuti vavo vana vapiwe maSRH services, vanokwanisa kuenda nevana vavo ikoko. Asi vazhinji vacho tichitarisa magarisiro atakaita inyaya inotinetsei kutambira.
Mumwe mubereki anogara muHarare amai Success Sampambi vanoti chero akanongedzerwa pfuti havamboendi nevana vavo kunobatsirwa kuti vasabate pamuviri pavanenge vachiita zvepabonde sezvo vachiri vadiki.
Mutemo kana ukaiswa ini wangu hangu mwana haaiti izvozvo, ndiri munhu mutema weblack nemurererwo wangu haa angatoita ndisingazivi, kwete kuti inini ndinzi ndiende nemwana kukliniki kunoti hanzi tipei maprotector plus yekushandise. Ndiri kuedza kukurudzira kuti enda hako unovatana kunze uko uchidzoka hako kumba, anonobhadhara vamwe mairi panext door kweteni.
Asi mukuru wesangano rinoshanda nevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children mfundisi Taylor Nyanete vanoti kana kuri kuti mutongo weconstitutional court waitwa mutemo hazvitadzi vana kuenda kunobatsirwa pamusoro penhau dzine chekuita nezvepabonde kumakiriniki kana zvipatara, asi kungoti mubereki anofanira kunge achitenderana nazvo.
Hakuna mwana anogona kuibvuma kuita bonde ari pasi pemakore 10 nemasere. Asi izvi hazvirevi kuti vana havagoni kuwana maservices ane chekuita nebonde, vanogona kumawana. Asi zvirikungoreva kuti mubereki ndiye anofanira kunge aripo kana kuti anotendera.
Mukuru wesangano reFemale Students Network Trust Muzvare Evanice Munando vanoti mutemo uyu uchatadza kuzadzikisa donzvo ravo nekuda kwekuti vabereki havasi kunzwisisa kuti mutemo wakanangana nekuchengetedza vana, kwete kuvakurudzira kuita zvepabonde.
Age of consent iri kunyanya kunangana nevana, asi tiri kuona sekuti vabereki havasati vanyanya kuva neruzivo rwekuti age of consent zvinorevei, vachine mafungiro ekare aya ekuchengetedza vana. Saka tiri kuona kuti mutemo chero ukauya, mutemo uchanga uripo asi hausi kuzonoshanda zvakanyanya zvavakasungirwa kuti uite, nekuti handione vachibvuma kuti vanoende nevana vavo kuti vanowana zvikwanisiro izvozvo.
Mutauriri wesangano reStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team vaCosta Nkomo vanoti pachadzikwa mutemo uyu panofanira kubva pajekeswa kuti vana vasina mubereki vanenge vachizokwanisawo here kubatsirwa muzvipatara sezvo vana ava vachiita zvepabonde pachavo.
Tiri kutarisira zvakanyanya kuti mutemo uyo uchajekesa uye nokubvumidza kuti vechidiki vange vachiwana kubatsirikana kana vachitsvaga zvekuti vazvibetsere panyaya dzeutano hwavo hwakanangana nepabonde vasingatambudziki.
Mutongo weConcord uyu wakakomekedza hurumende kuti inge yadzika mutemo uyu mukati memwedzi 12 uye nguva iyi inopera muna kubvumbi gore rino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa pamire badzi zvemitemo panyaya iyi panguva yataenda pamhepo. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti hapana kuwirirana muhurumende pamusoro pemutongo weConcord, vamwe vachiti zviri mubumbiro remutemo zvinobata chete makore akatarwa ekuti mwanasikana aroorwe, kwete kuti unobata nyaya dzemakore anobvumidzwa kuti munhu aite zvepabonde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Nasi Zimbabwe iri kurangarira vaimbo vemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakashaya musi wa14 kukadzi 2018. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Va changirai avo vaive mnyori mukuru wesangano revashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions ndivo vakava mutungamiri webato re MDC wekutanga muna 1999.
Nyaya yokuti mugabe gaeze haina kutanga nhasi. Takaedza nzira dzedemokrasi tichiti kuvhota kuno muendesa. It was not possible. Munoziva 2008 takamudya kazviti munoziva.
Asi kubva zvavafa zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mubato ravo sezvo nhaka yavo yakaunza misodzi yakanyanya pachirwirwa tsvimbo. Kunetsana uku ndiko kwakapa kuti mumwe aive mutevedzeri wavo vaNelson Chamisa vaumbe bato ravo reCCC gore rakapera. Mumwe mutevedzeri wavo Dr. Tokozani Kupe vakamboumbawo bato ravo vasati vabatana navaChamisa. Muzvare Kupe vakanetsana navaDouglas Monzora vaive munyori mukuru webato reMDC pakafa vatsvangirai. Asi vamonzora havana kana sarudzo imwe chete yavakunda kubva zvashaya vatsvangirai zvopa vamwe kuti vati bato iri rave zuru rakapinda nyoka. Asi mutauriri webato iri vaWitness Dube vati
tichivarangarira vatsvangirai mabasa avo avaita basa guru ravakaita kutidzidzisa kuti utongo hwejikere rechinhu chakaita sei uyezve tiri kuona kuti vakachinja matongerwo enyika muZimbabwe nekuti kuvhangu vaya vakashaya takaona kuti vakawanda vanga vakuda kutevedzera mutsoka dzavo asi zvinenge zvakuramba.
Asi vachipindura vamudzuri avo vari kunzi vadzingwa kuva nhengo yeSenate navamonzora mushure mekunetsana nezvekusarudzwa kwavamonzora kuti vatungamire vati vamonzora vauraya bato.
Zvikuru nhasi mombofunga vatsvangirai mombofunga kuti MDC yatorwa yaenda hapana anogona kuimutsa here? Yes, vanhu vanogona kufamba vachiinda kune mamwe mapato akasiyana siyana asi hamuzivi zvamunondobuda nazvo ikoko. Munongosvika zveyofa zvaita imotanga. Saka chaidiwa apa magogodera emDC ngaataurirane vachitaurirana. Vamonzora vafarisa vazopinda nomweya nomwenje mudziva wokuti pese pavanga vadzinga vanhu vakuru vanovhuka kuti vangangwara asi havana kwavari kuenda.
Vachitaura nezverufu rwavatsvangirai mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vatiwo
pazuva ranhasi maZimbabweans ose tiri kurangarira upenyu hwaDr. Morgan Richard Tsvangirai vakashandira nyika yedu yeZimbabwe zvakanyanya vaishuvira kuti nyika yedu isununguke vanhu vagare zvakanaka vashandi varemekedzerwe kodzero dzavo. Tinorangarira zvakare mashoko avo ekuti munhu wese kunyanya vechidiki ngatinyoresei kutinovhota uye maZimbabweans ngativei nerudo pakati pedu nekubatana kuitira kuti tikwanise kuvaka nyika yedu.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedzisairo Hanya vati vatsvangirai vaive neushingi.
Chinhu chikuru chinosiyirwa vana veZimbabwe chitsvambe ndochokuita politics murunyararo kana kuita zvematongerwo enyika murunyararo. Kuva nerudo rwokuti nyika yokwedu ibudirire ive neekonomi yakasimba vanhu vawane mabasa vanhu vawane kudya vanhu vafare. Kuita politics dzakadzikama.
Vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume 1952 kwaGutu. Muna 2003 vakambopomerwa mhosva yekuti vaida kupidigura hurumende nechisimba kana kuti treason asi vakazochenurwa nedare. Vakaita mutungamiri wehurumende vachishanda namushakabu Robert Gabriel Mugabe mushure mekunge sarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri dzaita mhirizhonga inotyisa mugore ra2008. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zuva reValentine's Day ratambirwa zvakasiyana siyana munyika, vamwe vachiratidzana rudo nekupanana maruva nezvimwe zvipo. Asi vamwe vachiti nekuoma kwakaita upenyu havana zvakawanda zvavakwanisa kuitira vadikani vavo. Asi kune vemabhizimusi vakawanda basa ranga richifamba zvakanaka. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Jennifer Munjero anotengesa mune chimwe chitoro pa Travel Plaza Marare vati kubva mangwanani vanga vakangomira vachibatsira vatengi vanga vachitsvaga zvipo zvevalentines.
Aiwa kubusiness riri kutofamba kunyanya zuva ranhasi aiwa ratifambira kubva tichisvika na 5 kusvika izvino hatisati tatombodyika izvozvo kuratidza kuti zviri kufamba.
Amai Sharon Ariminyo ndemumwe wevanga vachitengesa zvipo zvevalentines vachishandisa motokari yavo muHarare nhasi vati vanokoshesa zuva rerudo iri.
Izuva rinongorangarirwa pasi rose, zvinhu zvatakagamuchira kuti izuva rinongofanira kurangarirwa.
Vachibvunzwa kuti bhizimusi ranga rakamira sei nhasi vati
rafamba asi harina kunyatso kufamba segore rakapera. Vazhinji vari kungopromisa kuti vanouya votenga vabva kumabasa.
VaAndrew Chipunza vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika kwavhiringa zuva ravo ranhasi.
Izvi ndavatengera maapple zvamakatarisa ered nemagreps ered totenga zvinokwanisa redhora zvinowanika.
Amai Wongaisibanda vatiwo kunyange zvazvo vachicherechedza zuva revalentines ivi nhasi vakanganiswa nekuva pabasa uyewo zvakare kuve kure namai vavo vavanga vachida kuratidzawo rudo.
Nhasi ndandiri kutori kubasa saka haina kuzonyanya kuzondiitira zvakanaka zvodandiri kumba. Kana kuti ndichitendera ndisindiri paofo ndisiri mutaoni haindinakidza kudarika zvanhasi sezvaizvozvi zvinoreva ndiri pabasa. Ndatengera murume wangu kapu yered neruva nekamudhore. Ndandine chido tengera mama angu zvino ari kure mberengwa uko ndokwavari.
Asi mumwe mudzimai amai Loveness Mbiri vasina kuda kuenda pamhepo vati chitendero chavo cheJehovah's Witness hachicherechedzi zuva iri. Zuva revalentines rinocherechedzwa musi wa14 kukadzi gore rega rega asi zvimwe zvitendero munyika hazvicherechedzi zuva iri. Nhasiwo mamwe masangano akazvimirira kurudzira veruzhinji kuti vakoshese kushandisa makondom kudzivirira kutapukira kana kwechirwere cheHIV and AIDS apo vanga vachicherechedza zuva reInternational Condom Day iro rakatanga kucherechedzwa nesangano rakazvimirira rekuAmerica reAIDS Healthcare Foundation richicherechedzwa munyika dzakawanda musi wa13 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa mukundengendeka kwenyika kwakaitika muTurkey nemuSyria nemusi wemubvuro svondo rapera vasvika pazviuru 30 nezvitanhatu kana kuti 36,000 vakawanda vari vanhu vafa vekuTurkey. Vari kubatsira vanoti kunyange hapo papera nguva yakareba vamwe vanhu vachiri kuwanikwa vari vapenyu. Nazi ave makore 10 kubva aive mumhanyi makwikwe emaOlympics kudivi revakaremara Oscar Pistorius weSouth Africa auraya tsvarakadenga yake River Steenkamp. Pistorius achiri mujeri kubva muna 2016 mushure mekubatwa nemhosva yekupfura nekuuraya muzvare Steenkamp. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richichaya simba kana richienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezveupfumi zviri kukonzerwa nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuda kushandisa dhora rekuAmerica. Nyanzvi mune zveupfumi vaLaxon Zembe vanoti kukwira kwekushandiswa kwedhora rekuAmerica uku kubva mukuti zvinhu zvose munyika kusanganisira mari dzekubhadharira zvikoro zvave kuda kubhadharwa nemari yekunze iye.
Ichokwadi kuti dhora remuZimbabwe riri kuramba richiderera pamutengo waro. Dambudziko riripo iye zvino nderekuti tiri kutanga kwegore, makambani mazhinji haasati akushanda zvakanyasa kusimba. Saka nyaya yekutsvaga mari yemahusa kumakambani kuti vatange production kuzvikoro zvose zvaakuda mahusa. Mitengo yese zviro yakavanda yaa yemahusa, saka demand yemaus dollar yakwirisa zvikuru.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvitengeswa zvizhinji munyika zvave kubhadharwa nemari yekuAmerica, izvo zviri kuwedzera kudiwa kwemari yekunze.
Pane ma statistics akaburiswa neweZimbabwe National Statistics Agency ari kutaurayo kuti matransactions mazhinji munyika anopfuura more than 75% ave kuitwa vanhu vachishandisa maUnited States dollars. Saka tiri kuona kuti nenhau yekukwira kwakuchiita zvinhu yatingati chronic high inflation kwaita kuti vanhu vakawanda, maeconomic agents akawanda, even market inge ichiprefera kushandiswa kwemaUnited States dollars.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanotiwo dambudziko rekushaya simba kwedhora remunyika rave nenguva richikonzerwa nekusashanda zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Kushayiwa simba kwedhora remuno munyika tichienzanisa nedhora rekuAmerica idambudziko ratagara naro kwenguva yakati rebei, zvichikonzerwa nekusashanda zvakanaka kweupfumi hwenyika uye nekuti isusu tine zvinhu zvakawanda zvatinotenga kunze kwenyika asi tisiri kuwana mari yekunze yakakwana. Saka vanhu vazhinji vanenge vachida mari yekunze kwenyika kushandisa zvinhu zvakasiyana siyana chero nehurumende yachona, asi tisingakwanisi kuva neupfumi hunogenereta mari yakakwana yekunze yacho inenge ichidiwa.
Kunyanga hazvo pave nevamwe vari kukurudzira kuti hurumende isendeke dhora remunyika parutivi yodzokera mukushandiswa kwedhora rekuAmerica, vekuchera vanoti havaoni izvi zvichiitika.
Hurumende yagara yakatsika madziro kuti hazvigoni kuti tisiye mari yedu yemuno tichishandisa yekuAmerica chete. Vanoti zvinokonzera kusagadzikana kweupfumi, uyewo hurumende sezvo iine vashandi vakawanda vainofanira kubhadhara inokwanisa kunge isizorina mari yakakwana yekubhadhara vashandi vavo. Saka hurumende icharamba ichitsika madziro.
Pakupera kwezuva ranhasi dhora rekuAmerica rinonzi ranga richitengeswa ne 831 Zimbabwe dollars pamusika weReserve Bank of Zimbabwe auction floor, kuchitiwo kumabhanga richitengeswa kana kutengwa ne $1 equal to 850 Zimbabwe dollars. Chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yeValentine's Day, asi apo vamwe vari kupemberera, vamwe vari kushushikana nenyaya dzemhirizhonga iri kuitwa kumadzimai munguva yesarudzo uye kusiyira chikoro panzira kwoitwa nevechidiki vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. pano pa Voice of America tinokupai chero nawo zvekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. United Nations yokurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rekuwandudza mashandiro emasangano akazvimirira. Zimbabwe inorangarira vaive mutungamiri wehurumende uye mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai avakashaya musi wa14 kukadzi 2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.